hatizi ziri ndino kuti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu tinoda kuti kana pachifonwa makomiti ngavaite makomiti asiri pati zviri anotosvika achinovhiringa makanzuro iwayo kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achiinda fiya asingatauri nesu hazvishandi because makanzuro iwayo ane policy yemdc zvekuti vadhenisi saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplains abva kumaresidensi kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti makanzuro azoda hanzisa here saka taida kuti tikombei manotsi takamboita manotsi tipotisangana najuly mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvinhu zvesitatikabata habatiki july mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure titaure nevanhu kozi vakasarudza
tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu vemdc vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura emdc ndiwo ari mukanzuro yemarondera ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupi zvakambobudawo here nemubato renyu
hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana nezvatoti fake news hazvina kunyakuda kumubato redu isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatitii kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anticorruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anticorruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anticorruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouorere kana kuti zvakasiyana because kana yava imwe political party ichinoinvestigeta imi zvezvazvo kuita samakwikwi nekuti iwe wakonewa nandakona ndokupa example yekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo iri kungotarisa zvemacancels emaeven council kune vanhu vari kunyimwa chibage vari kudzidziswa kutenga chibage vachitanga vanyorwa nasabhuku vachidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupi huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaresevo kuti vanhu vari kuwana chikabu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macancels iwayo fana kuti titaure tizivise vanhu ikonomi iko zvino izvi yakarasika zvokuti toda kutobatsirana kuti macancellors edu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand
mai chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii
vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu vokuti koko inini munosupervisa macancellors enyu sei taisenza navo mai chombo sending rules and orders kumbotovati hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini asi andaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chete hereka hava kuenda sebato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete
muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu remdc
dano redu nderekutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichindovhiringidza macancels edu kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inongoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafrivorous accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya sabu vachishaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashaikwa petro pashaikwa sadza mumareserva pashaikwa chimba pashaikwa basic things zvakaitwa semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti zvichabuda sei zvongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwecashi chaiko chaiko havisi kutaurika anoinvestigeta gavhumendi ndiani